kushanyakwa kakosha cha izo chitarisa isu kuti chinangwa chavo chokuinda kuSaudi Arabia kunotaura pamusoro pokupedza hondo iri pakati peRussia neUkraine. Saka zvinenge zvinhu zvaonekwa kuti vakainda kuSaudi Arabia kunosongana navatungamiri vekuSaudi Arabia navamwevo vaite muonera pamwe chuma chomuzukuru kuona kuti hondo iyi ingapera sei. Tinoziva isu ukama huripo pakati peSaudi Arabia neRussia, saka vanenge vachida kuona kuti vanganzwanana sei sezvo pasina kutaurirana kwakakwana kunowirirana pakati peUkraine neRussia. Panenge pachida dzimwe nyika dzinenge dzichibatanidza nyika mbiri idzi dzarwisana kwenguva yakareba kuti dziti dzive namaonero amwe, vavone kuti hondo iyi kuenderera mberi kwayo hakuna wairi kubatsira, kuri kutokanganisa nyika mbiri idzi pamwe chete nemabhizinesi anenge ari munyika idzidzidzi epasi rose pamwe chete noupfumi hwepasi rose.
Tinoona kuti vaRubio vachange vachisimuka kubva kuSaudi Arabia vakananga ivo kuCanada kumusangano mukuru weG7. Musangano uyu wakakosha sei pari zvino?
Zvinhu zvakakosha zvekare, nokuti pavari kuenda kuSaudi Arabia zvibvumirano zvavanenge vachinotaurirana ikoko ndo zvimwe zvavachazenge vouya votaurira navamwe vatungamiriri venyika hombe idzi pavanenge vari kuCanada. Saka vazviona zvakakodzera kuti kugadzirira musangano wokuCanada pane zvakawanda zvinenge zvichitaurirana zvinoafekta maikonomi enyika dzakasiyana siyana. Votanga vaenda kuhondo iri kuvhiringa mafambiro oupfumi hwenyika mbiri idzi pamwe chete nepasi rese. Votora zvavanenge vachitora ikoko vondoturirawo vamwe vatungamiriri vanenge vachikwanisa kubetsera munhaurirano iyi.